Mutongi wa dare repa msoro, va Davidson Foroma, vatura mutongo wa kutichungona atongo achibva kumba kwake, mushure mekunga badara zvuru makumi maviri zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso, uye kuti asavhiringidzana nevafakazi panyaya iyi. Mumutongo wavo, vaforoma vati mutongi wa dare Major Street, valanzini Ncuve, vakakanganisa pavakatura mutongo wekuti paive nehumbo hwakasimba, hunoroverera chingono, vachiti zviri pachena mumagwaro ekufambiswa kwakaitwa nyaya iyi mudare Major Street, kuti mupurisa Ferefeta nyaya iyi haana humbo unonwisa mvura hwaakasvitsa kudare. Rimwe remagweta achingono uye vashanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vati vafara zvikuru kuti chingono aburitswa mujeri.
Pane maannexure aitaurwa nestate kuti aripo, maannexure aya haapo. State yakatadza iyo kutobuditsa izvo vari kuti vachingono vakanyora. Hapana pazvakabudiswa kana kuti pakaunzwa humbo wekuti izvi zvataka downloada zviri apa ndozvakanyorwa navachingono. Saka dare rapa mutongo wekuti vachingono vatungirwe vari kumba. Dare rati maconditions akapiwa muimwe mhaka yavari kupomerwa mugore rapera muACC 72 of 20 ndiwo maconditions acharamba aripo, asi pamusoro pazvo vachingono vaise zvakare mari inokwana kuiyo kuita 20,000 RTGS chibatiso kudare reHarare Magistrate Court.
Chingono anga ave nemazuva makumi maviri ari muusungwa zvitevera kusungwa kwaakaitwa musi wa 7 ndira. Aka ndeke chitatu achisungwa mukati memwedzi mitanhatu. Nyaya idzi dzichiri mumatare. Zvichakadai, mumiriri wezengeza West Mparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala vasvitsawo chikumbiro kudare repamusoro chekuti vatongo vachibva kumba kwavo zvichitevera kunyimwa kwavakaitwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso nemutongi wedare raMajor Street Vangoni Nduna. Vanduna vakanyima vaScala mukana wokubhadhara mari yechibatiso vachiti munhu anogara achipara mhosva sezvo vakasungwa kakawanda. Mutongi wedare repamusoro soro vatawanda chitapi vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi nemuvhuro svondo rinouya icho changa chichipikiswa nemagweta ehurumende. Vasaurombe nemamwe magweta vari kushanda navo panyaya iyi vasvitsa kudaro kuti vaScala havanganzi horomori sezvo vasati vambobatwa nemhosva pose pavakasungwa.
Nekuti Majestic Court yakapa mutemo wemutongo yayo besi pakuti vaScala vakasungwa kanopfurikidza iko ka 60. Saka naizvozvo Majestic Court yanga yakati iyo vaScala vane chidakadaka chekuramba vachipara mhaka. Izvo ndozvatagiwa tikati panhaka dzose dzavasikasungirwa vaScala havana kana imwe chete yavati vabatwa vaine mhosva. Saka kuti panzi pane propensity kana kuti vaScala vane dakadaka rokuramba vachipara mhaka, izvo zvinhu zvisina chiruramo pamutemo. Zvasakata challenge nyaya iyi mukati meHigh Court.
VaScala vari kupomerwa mhosva yakafanana neyachingono yekutaura manyepo yekuti pane mwana ane mwedzi mupfumbamwe akafa mushure mekurohwa nemboma neumwe mupurisa, izvo zviri kunzi nehurumende manyepo. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vakasungwawo nenyaya iyi asi vakapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.